Izikhalazo ishange iripopa gungano richaitirwa kugamuchira ambassador zvizvarwa zvomuTMV zvinova ndizvo zviri kuronga gungano iri. Vakauya kwatiri vakakumbira kuti tovabatsire kuronga gungano iri. Zvikava zvinotifadza zvikuru, saka tiri kusponsa gungano iri.
Zvakakosha sei kuti makambani ezvizvarwa zveZimbabwe vari muno mudiaspora vashande nemizinda iri munyika dzavanogara?
Kwatiri tinoda kuti tirambe tichishembedzera message yefuneral policy yenyaradzo yakagadzirirwa yakanangisa vanhu vari kuno kudiaspora, uyezve kugamuchira ambassador yedu chinhu chikuru, nokuti tichange tichishanda neembassy yedu neconsul staff kuti izvo kana pakava nedambudziko rokushaika kuvanhu ndivo vanenge vachitibatsira kuprocesa mapepers nezvimwe zvakadaro. Saka tiri zvinhu zvikuru kuti tisangane nevanhu vanoshandira embassy yedu nokugamuchira ambassador. Asi makambani okuZimbabwe ari munomu anofanirwa kushanda nezvizvarwa zvomuno kuitira kuti tizivane sesu tinotengesa maproducts akatarisana nezvizvarwa zvokuZimbabwe. Izvi zvakakosha kwatiri kuti tive tinoonekwa nokunge tinobatsira mitambo yakaita seiyi. Uyezve pari zvino hurumende iri kuda kushanda nediaspora kugadzira diaspora policy. Saka tinofanirwa kuti tive tinoonekwa tichipa input yedu kuti diaspora policy yakanangana nesu vagari kuno nezvatinenge tichidawo kumusha ikoko zvive zvinonzwika kubva kumavoices edu.